pfungwa itsva takanangana neripot kana kuti chinyorwa chemuunganidzwa tsanga takaitwa neGender and Media Connect, vachitarisa iwo kusanganisirwa kana kuti kubatawo kunenge kuchiita madzimai muno muZimbabwe mune zvekufambiswa kwemasoko nenhau seindastry. Apa tiri kutarisa hedu media neukuru hwawo neupami hwayo.
Zvikurukuru zvamunonongedzerawo zvabuda senhau hombe munhau rwayanhasi ndezvipi?
Munhu wese angatibvumirana zvokuti nyaya dzekusenza kwevarume nevakadzi mune zvekufambiswa kwemasoko nemedia seindastry haisiri nyaya itsva. Nyaya yekuti madzimai haasi kuoneka vari kusiyiwa parutivi kana kuti vanenge vachitarisirwa pasi, madzimai munongoona ari parutivi kana kuti ari kumasure. Saka zvanzi haisi nyaya yekutanga.
Asiwo ndatarisa kukomisheni kwamuri ndikaona kuti chairperson mudzimai, ndikatarisawo Media Connect ndikaona zvakare mutungamiriri ari mudzimai. Munozosara panze sei semadzimai ndichikuonai muri muzvigaro zveutungamiriri?
Zvamunoona pana chinounza sanduku kupfuura kutaurirana. Madzimai vanonzi ndo vanofanira kutanga kufundisa vana. Handiti ndo vanotanga kufundisa vana mai, baba, tada, zvitenda zvakadini zvakadaro. Hanzi uwandu hwevanhu vemuZimbabwe tikatarisa vakawandisa vanhukadzi, asi vari kutitungamirira varume. Musazondibate-bate ipapo kuti komai makoshongo makuenda kuti chiri kunge chekungoti tine tsika nemagariro zvagara zviri matiri. Saka kuzvipindura zvinotora nguva.